Vapoteri ava vakatiza mirijonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva pamuzinda wevapoteri wedhukwi refugee camp iyo iri kuchamhembe kwakadziva kubvazuva kweBotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kwana madhora $20 kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU-PF vachishanda nemauto apo vaRobert Mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirijonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina inge akunda zvine mutsindo pakati pavaMugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai weMDC. Asi vapoteri vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyika yeBotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yedhukwi vaBeki Mpilo Weza vaudza Studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisambosunguridzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tikutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona kuBotswana.
VaNigel Ndabeni ava nemakore 35 vanoti vakatambisa makore 15 vagere pakamba yedhukwe vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta, unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka is life, unoona kurarama ngethe sense ndochinhu chihombehombe. Unofanira kunge atleast uine upenyu hwaunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kuri kumba munguva yemarwadzo nemafaro, mumwe wevapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivapfuisa ndivo vachiri panyanga.
Sera skoyo ndiyachangoramba tichiti hatinayo, saka mibvera zanani kumusha because home is home. Musera dzoka kumusha, sinoenda kumusha, sinogara kumusha izvozvo. Ndandokin at a future tiri kumusha but environment has never been tinogara kumusha ikoko. So conjunctive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJuan and Technical College vamaidei Musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jababu vanoti namo ivapoteri vanobva kuZimbabwe ndeye mwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo iwari muno tingakwanisa kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro, nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kutoti watu ivo vatori pari nani, saka ngavangorambawo wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava Mokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.